Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitefenyura chirongwa chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tondi, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe, ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa.
Ine dambudziko rakakura chaizvo, dambudziko rokuti mvura haina kumbovhaya naye, ndingati meaningful rainfall hatina mbovha taiwana. Saka situation yacho is so critical, zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vanhu vakawanda votarisana nenzara kuLupane mudunhu reMatabeleland North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haisi kushamisika nemashoko akaiswa patitwa nevaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaJonathan Moyo. Mutwitter dzavo, vamoyo vanoti vanotsigira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, uye vakabatsira kutsvaga rutsigiro rwavachamisa kuburikidza nekushambaradza zvinyorwa nemavhidhiyo aikurudzira veruzhinji kuti vatsigiri vachamisa musarudzo dzakaitwa. Studio 7 haina kwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo kanawo mutauriri weMDC vaDaniel Molokele, asi tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaPromise Sande kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe, ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida. Handione zvangu pane zhowezhowe ratingade kunyanya kutsvaga ipapo, asi kutiwo semunhu akambenge ari memba weZANU-PF, vanhu vanogona kuda kuongorora kuti rubatsiro rwaazopa urwo rune rumwe ruoko rwakawanda here kumashure. Izvozvo ndizvo zvatinenge tisingazivi hedu, asi pari pekungoti vakabatsira kana vakaisa maadvets mumapepa. Izvozvo handione hangu kuti zvinhu zvinenge zvakashata.
Imo mumatwitwa mavo vamoyo vanoti izvo vaishandisa zvinyorwa pamwe nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu kuti vanovhotera vachamisa. Ukuwo titasezvo kuti vanhu vakawanda muMDC vanhu vakagara vachinetsana navamoyo panguva iyo vamoyo vaishanda vari pasi pavaMugabe, uyezve vamoyo pachavo vachizivikanwa semunhu akange aine ruvengo kubato rekutungamirwa navachamisa. Imi munozvionawo sei kana vachizenge vakusanduka nhasi vachiti izvo vava kutsigira munhu wavaipesana naye?
Ya, maone vangu mukoma inini ndeyekuti nguva imwe neimwe munhu ane kodzero yekunge achiteera mafungiro aanenge achiita. Inga tinoona kuti ivo vaMugabe wacho pavakafa vanonzi vaitotaura kuti vakaenda kunovhotera uchamisa. Saka mupolitics hamuna mhandu yaungati mhandu yetsikerere. Zvinhu zvine shanduko mupolitics, vanhu vanongochinja, ndozvinoita mapoliticians ava, vanochinja any time. Zvokutoti tinotonzwira tsitsi isusuwo zveduma vanamburunje tinenge taakuurayana tichibayana nemapanga nemajarata. Tichibayirana namapoliticians avo, asi iwo vanongoona kuchinja pfungwa dzavo pavada, wotanga wotochinja wototanga nekuenda neimwe direction. Saka izvi zviri kuitika navamoyo izvi ndinoona kuti maziviro andinoenda politics ndozvauti zvinhu zvinokwanisa kutongoitika kuti munhu anokwanisa kutongochinja, nekuti tese tinoziva kuti muZANU-PF macho vakabva nekunge vatodzingwa nevaripo ezvinezvi. The only logical thing for Zhuwau kana Jonathan Moyo to do is to support the opposite of ED.
Rutsigiro rwakadai runenge rwuri rwepachokwadi here kana kuti inengovawo shayisano pakati pavamoyo nemutungamirira aripo wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Zvinenge zvasangana kuti vanenge vachitoda kutodzipa ipe chatu waro. Saka ndinovimba kuti tarisiro yavo yange iri yekuti vaMnangagwa vadyiwe kuwane shaisano. Saka chinangwa chavo chekuti vaite sapoti yavakaita iyi zviri obvious kuti chinangwa chavo chiri chanjiri pakutoti vaMnangagwa vadyiwe.
Ko mutsigiri wepasi asinawo zvakewo ruzivo rwakanyanya rwezvinenge zvichiitika zvii zvaangadzidze pamashoko ari kubuda kubva kuna vamoyo pari zvino.
Tinoremba chinhu chikuru chavo chichingadzidzwe neruzhinji rweZimbabwe, mavoters ose vana veZimbabwe variko uku, ndezvekuti kana vachiongorora vachiona vanhu mapoliticians edu aya vanenge vachititungamirira ngavasangoteera zvichiita gunda musaira. Ngavanatsoongorora vachitarisisa kuti mapolicies ari kutaurwa nevanhu ava zvakamira sei, vane shanduko yavachapa munyika here, ngavatarisewo kuti nyika iri kufamba negwara rakanaka here. Kana nyika yaondongwa, zvinoreva kuti ruzhinji rweZimbabwe tofanira kunge tiri vanhu vaakuziva kuti bato riripo rakanganisa. Saka ngativhotei tichiziva kuti tiri kuvhotera kuti bato ro ribve pave neshanduko yemachokwadi. Nekuti takatadza kudaro ndopatinozoona kuti vanhu vatenge tichitovhotera ivavavo havana yatingati permanent alliance to a political party. Permanent alliance yavo ndeyekuti vanodya kupi. Ngatizivei kuti vanhu vematongerwo enyika havana alliance yavanoti iri permanent, vanochinja anytime based nemaneeds avo ivo. Saka isusuwo ngativhotei tichiziva maneeds atinawo isusu sevana veZimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari kusouth Carolina muno muAmerica. Vamwe vagari vekumaruwa ekulupane mudunhu reMatabeleland North vanoti vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika panguva ino yegore, vagari vekumaruwa ekugandankula kudaluka kana kuti ward 19 kulupane vangadai vari kufudza mombe dzavo. Asi nekuda kwekuti muminda mavo hamuna chinhu sezvo zvirimwa zvavo zvakatadza kumera kana kuti kutsva nezuva, vagari ava vave kusundira mombe dzavo. Mumwe wemasabhuku enzvimbo iyi vakumbulani Mpala vanoti mvura haina kunyatsonaya zvakanaka munzvimbo yavo zvekuti zvirimwa hazvina kumera. Vachitiwo nechikonzero ichi, nzvimbo yavo yatarisana nenzara yakakura.
Ine dambudziko rakakura chaizvo, dambudziko rokuti mvura haina kumbobva yanaya. Ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kunoku. Saka situation yacho is so critical zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vampala vanoti hurumende iri kubatsira vanhu munzvimbo mavo nechikafu, asi havazi vose vagari vari kuwana chikafu ichi, uye kune avo vanochiwana chikafu ichi hachivakwanire.
Hurumende iri kubatsira chaizvo, asi rubatsiro rwacho kune vamwe vasati vakuwanawo. Kwozoitawo vamwe vanowana vane mhuri dzakakura. Ivo vane mhuri dzakakura vane problem rekuti 50 kg vanoipedza maybe within 2 weeks. Tinowana 50 kg pamwedzi per household, zvichireva kuti the other 2 weeks anenge asina chikafu ndo paanozofanira kuti anotenga. Akanga atengawo 10 kg yotora 2-3 days yapera.
Mumwe mugari wemugandankula amai Florence Vanda vanoti vanohodha vachitengesa murivo kuitira kuti vawane kurarama, nekuti ivo ndemumwe wevanhu vasingawane rubatsiro rwehurumende. Amai Vanda vanotiwo chikafu chiri kupiwa nehurumende hachina vakawanda vachinobatsira.
Nandiwani rubatsiro rwekudya runowana nevanhu ma50 kg nanditori. Ndinongotora nje nokuzivisa nokurima muriwo mugarden ndichitengesa, ndizvo ndinotora mari ndinotenga hofu musitoro. Varipo vanowana zvibva kuna hurumende, asi zvinhu zvacho hazvikwani kuti vevesereke nemhuri dzavo.
Daluka wodhi ine misha inosvika chiuru nemazana mashanu. Mumwe mushandi wehurumende anoshandira bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, akati hurumende iri kukwanisa kupa chikafu kuvanhu mazana matatu chete pamwedzi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mumwe zvesabhuku wemudhaluka Ward vanomen Elvis Vanda vanotukusana yekwemvura kuri kukonzerawo kufa kwemombe nezvimwe zvipfuyo vachitiwo nzara yave kukonzerawo mamwe matambudziko anosanganisira kupokana mudzimba uye kutadza kuenda kuchikoro kwevamwe vana nekuda kwekushaya chikafu. Asi vanhu vanotiwo utano hwevamwe vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV pamwe nezvirwere zvakadai sediabetes nehigh blood pressure huave panjodzi nekuda kwenzara.
Tine nzara akaipa stereki akoma zvokuti hakuna kana chikanachi chiri kuchema chine zvirwere zvakawanda. Vame vari kuzogaravo vachipira nemapirisi akusina kudya unguya kakusina kana kuti vangaita sei ko amen kuti tingazonyamurwa nei kana tipatsire nei.
Mumwe zvemugari vamutandazo Dhuve vanoti pamakore akunonaya zvakanaka vanosiita gohwo rakanaka zvikuru rezvirimwa zvakadai semapfunde, mhunga nenyemba. Asi mushure mekurima katatu mbesa dzavo dzichiramba kubuda uye dzimwe dzichitsva nezuva vanoti tarisiro yavo yave kuna Mwari.
Hakurima tatarima ndizvozve zvinogara nekurima.
Vanhu vakatarisana nenzara kumaruva eDhaluka kuLupane vanoverengwa pakati pevanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanonzi nesangano reWorld Food Program vakatarisana nenzara yakakura munyika yose. Ndakamirira Studio 7 paGandangula Primary School kuLupane, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nemuHerald. Pepa nhau iri rinoti hurumende iri kuvandudza mapurazi mumatunhu mashanu, izvo zvichaona vanhu vakawandawo vachiwanawo minda yekurima. Zimbabwe News Online inoti hurumende yeBotswana haina kuvimbisa kupa Zimbabwe chikwereti chemazana matanhatu emamiriyoni emadhora, asi kuti Botswana ichatsigira Zimbabwe pachikwereti chezana remamiriyoni emadhora airi kuda kukwereta kumasangano anokweretesa mari. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyombana nevamwe.
Mashoko ataurwa naminista wezvehealth isu hatimatori sechokwadi, nokuti tichitarira maminista ezanupf vachina vakangai vaiti GMB nechikafu chakazara zvikuru vanhu vanotarisira wekuti tinogona kudya makore mashanu, asi pasina 2 days vakange votoridza mhere kuti nyika yafane nzara. Tikatarisa sevachikore vari minister of energy vakanga vachiti fuel yakazara, asi pasina kana 2 days vanhu vakanga vakutofamba neshoko kusina kana fuel munyika. Hapana chakanaka chinombotaurwa namaminista ezanu zvekwenhema. Saka pamwe izvezvi coronavirus machina anaya atova munhu, asi minista avari kuvhara ende mukatarisa vachitaura vari kutaura zvinhu zvisiri zvechokwadi. Havana kana chimwe chavanoita. 2 days no autoridza mhere kuti hatichina mari yokutenga mushonga wokudzivirira chigwere ichochi vasingabudi pachena. Ndiri kuti vacho vane chigwere vanobva kuchina dai vamira zvokufamba vachiuya kuno vanhu vamboitwa quarantine. Even mombe chaidzo munyika one kana kune anthrax nechimwe chigwere kana foot and mouth dzinoitwa quarantine. Kwevo vanhu vanoregere kuitwa quarantine chizva kuti simushonga hatizeiwani.
Masora sei hama dzadiwa, masora sei mesa ana mukoma jonga. Ndine nyaya yangu yandinayo ini ndinonzi Tinashe Magura kwekwapo. Ndine nyaya yangu yandinayo inyaya yemabhaza emazupwa. Haindaiona sokuti kana vakamboatiwo mazupwa awo asanyanyisa kuzarisa ambotora vanhu atora havo, asi angoita chiri macities kwete kuti woita namastanding. Because vanhu takupera vakomana because ari kuuraya. Kune amwe asingakaukulete anenge asingataugwi, amwe anenge achingodonha achikuwadza vanhu chete. Asi zvuko ruri kunyanyisa zvisingabviri because ari kuuraya kwete zvokumbotamba zviya. Akadonha maviri semu kungoti rimwe, nhasi after 3 days rimwe rawa futi. Saka ndiona sokuti kuitira kuti vanhu vasafa vakawanda vangufa vanenge vari pamasiti zviri nani.
Makadi vashamarari vestudio 7 mese makadi. Nochema nehurumende yagona kukondirola nyaya yeupfu. Upfu hwaoma, upfu hwaakudhura, hwaakudhura. Specially indai mumashowa yekamaranda, yekamaranda. Tava kufa nenzara, hatina mari yatinayo but upfu hwaakudhura. Chi 50 kg ichiita 550 rands. Unozoona kuti tava kuvurawa. Please takumbirawo shava vanoona nezvekudhura kwezvinhu, tarirai tarirai. Hatina yaringu mashoko kanya kuwanda wanda, ngatibatane muZimbabwe.
Hello, makasimba here. Ndini tafadzwa matanire ndipa okay pahuri yadzo. Dauta arrested the 7 zvaitika mukati mehuori nhasi. Ma okay maya hukuruswa ma 1600 okay pazenge za 5. Yaunda hukuruswa 1620 kg zvatova ndimaso mangu. Panhamba inanti ndati panhamba 2 ndati panhamba 133 asi azisamusaiwapi asina kubotika hukukwangurirwa na 165 asi tikuona vanhu pane mapurisa zvinokuti unomhanga senyaya yacho hakuna mamhangira aunoita pane mapurisa ehurumende vakutoona vakutobuda nehukuma 20 kg 2 zegeza 5 pahuri yadzo.
Makadiwo henyu pastudio 7 panapa, ndinotenda nenhau dzamunotipa. Ndinonzi Dennis Mabhera kubva paCape Town apo. Hai, ndiri kunzwa zviri kutaurwa zvokuti mapuresa vanongoita bhizi kubatana neMDC kuti inonzi chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa. Usikazivi kuti chinonzi chakanganiswa chii. Mabhiriji ari kuchimanimanoko havasi kugadzira vanhu vegavhumendi kuti apere, asi izvi zvakadamburwa dzava mari dzekutanga futi kutanga kuti 1 vanhu vazotanga futi kuzogadzira futi mabhiriji. Saka ivo vanobata chamisa semunhu wakashata, munhu anoti ngatiunze peace munyika. Handizivi, unoziva zvimwe zvinodo kutarisa mubhaibheri kuti bhaibheri rinoti vane nhamo ivo vanoti chakanaka chakashata, chakashata chakanaka. Ukaerenga paya paya pane pana Isaiah 5 kuenda pa20 ipapo, vane nhamo vanhu ivavo. Uyezve vane nhamo vanhu ava vanopuremera mhosva vana vechidiki vakadaenda nachamisa avo, because nachamisa ivo vanonhangirikira vanofanira kutoti kwanzi munhu wakaita unopomera mhosva vakaita saivavo vanofanira kutotorwa guyo, asungirwa aponze munhangirikiro munhu wandle papa pana 17 papa dzaruka. Saka vanhu ivavo zvakanaka vazvivanoita hazvo, asi kuti iva zvakanakira kwavari, asi Satani ndo matongera anoita, anoita kunoshandisa vanhu vakaipa kushanda nevanhu vakanaka kuti zvakanaka zvisaitike. Saka hatizivi Studio 7 mumataurire vanhu vava kuti zvavanoita ingozi.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asi ndiye nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muChina wadarika pazviuru makumi manomwe. Ndege mbiri dzemuAmerica dzatakura nhasi zvizvarwa zvenyika iyi muTokyo zvichiendeswa kumusha nepamusana pechirwere checoronavirus. Vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru nemazana masere. Vaimbi vanoti Queen, Adam Lambert, Alice Cooper na Michael Bublé vakaimba nezuro muguta reSydney kuAustralia, uko vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe vakaungana muurongwa hwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remoto mupengo wanetsa munyika iyi. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumuchuchisi mukuru weAmerica, Attorney General William Barr, avo vari kukurudzirwa kusiya basa ravo nevaimbo vevachuchisi vanosvika chiuru nezana. nyanzvi munyaya dzemitemo idzi dziri kuti vabva vakakanganisa zvikuru apo vakapindira mukuderedza mutongo kushamwari yemutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaRoger Stone. Vachuchisvana mubazi rezvemitambo vakanga vakurudzira kuti vaStone vatongerwe kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe apo vachamiswa mudare nemusi wechina. Asi vabva vakati mutongo uri udapiwa uyu vaStone wakange wakanyanyisa. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMeloni University kuOhio Professor Moses Rumano kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika muAmerica.
Ya, zviri kunetsa izvi wachoto zviri kuitika sekuti Attorney General anopindira munyaya dzaasingafaniriba kuti apindire. Zvinonetsa izvozvo kuti zvino utungamiriri hwacho hunobva kupi, hunobva panyika yakafanana neAmerica yakabudirira kudai. Zvinobva zvatinetsa uye kuti tinozodzidza zvakaita sei kana pachiitwa zvinhu zvisingatarisike ba kuti ndozvinenge zvichiitwa nenyika yakabudirira seAmerica.
Ko kupindira kwaita vaimbove vachuchisi vanodarika chiuru pamashandiro avabha munokuona sei uyezve kunurevei?
Ndinoona zvakanaka zvaitwa nevachuchisi awa kuti wabha wari kuita zvisiri pamutemo wenyika, wari kupindira pane zvavasingafaniriba kuti wapindire. Wabha saAttorney General wanofanira kuti watarise kuti mitemo yenyika iri kuitwa zvakanaka. Zvino kana Attorney General akuchitora iye madiwi ekuti inini ndanzwa kana shamwari yapurezidendi ati zvakati apo zvati zvakata, hazvizotaridzike zvakanaka ba. Saka wachuchisawa waita zvakanaka kuti wabhanga varegere basa, nekuti panoda kuti paitwe zvine mutemo pekuti rule of law inofanira kuva ichiongororwa uye ichitarisiswa uye ichirespektwa pasi rese. MuAmerica muno tinokarira izvozvo nekuti ndonyika inozviita super power kana ndo super power. Saka tinokarira kuti iite zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti ivo vabha vakabuda vachichema-chema zvikuru nemashoko akanga aiswa navaTrump paTwitter. Kuchema-chema uku kunorevei kune veruzhinji? Tingati ingave misodzi yengwena here?
Ndiri kuona kunge misodzi yengwena inenge chinyepera hayo kunge iri kuchema kunge iri kurwadziwa iyo isiri kudaroba kuda kungoti weruzhinji wange wanoona kunge zviri kuita zvakanaka. Iye zvawaitozotiwo waTrump waroda kupindira uye zvinopa kuti basa ravo ritadze kuzofamba zvakanaka kwanga zvatononoka zvatoitwa naAttorney General, nekuti Attorney General pane zvawakaita mumashure umu zvisina kugutsikanwaba nevachuchisi kuti zviri kuitwa here nemunhu anofanira kuva achitarisisa kuti mitemo yenyika iri kuitwa sei. Saka ndiri kuona sekunge munhu aida kungonzvenga hake nekamunwe nekuti akanga aonekwa abuda pachena.
Izvo zviri kuitika kuAmerica izvi munoona zvichitambirwa zvakadii nenyika dzemuAfrica zvikuru takatarisa Zimbabwe?
Tinoona nyika dzemuAfrica nenyika yeZimbabwe dzinoshorawo chaizvo zviri kuitwa neAmerica kunyaya Department of Justice rekuti Attorney General anenge anopindira munyaya dzaasingafaniri kupindira ba kana kuti anenge achitora matiwi obva ati shamwari yapurezidendi haichafaniri kupuhwa ba mutongo wakadai kana kuti iye apindire. Hazviiteka kuti iye refu otamba bhora zvekare. Kana akuda kutamba bhora ngaatambe bhora, kana ari refu ngaamire sarefu achiridza pembe kuti apa pakanganisika apa wakomana apa gadzirisa apa. Zvino wabva waakuitayo ndo ari kutamba bhora, ndiwo akabata futi pembe wachiridza. Zvino mutambo hauchazobude zvakanakaba kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika. Saka wekuAfrica watungamiriri nokuZimbabwe wanotokatya madzawo kuti ko vanhu vanotovhunduka ko zviko zviri kuitwa wezvine nyika yakabudirira seAmerica kudai.
Ko iro remangwana ravabha munoriona sei?
Ndinoona remangwana rabha raka risina kujeka nekuti vanhu vese vaakutaura kuti basa ngavaregere, basa ngavaregere. Zvinoreva kuti integrity yavo ivo kana kuti kuva munhu asina ba chipomerwa chaanonga achipuhwa pese pese zvinenge zvisisakwanisike kudaroba. Saka ivo vanenge vasisakwanise ba kushanda zvakanaka nekuti ruremekedzo rwavanofanira kuti vapuhwe semunhu anomiririra pachokwadi mutemo Department of Justice zvinenge zvisisiri moba mavari.
Kuridziro iri kuitwa nevamwe vachuchisi ava vakasiya basa yekuti vabha vachisiya basa nemaitiro avari kuita basa iwaya, munoona vabha vachitambira here zviri kutaurwa nevavaimbove vachuchisava?
Ndichaona kuti wangambode kuramba ramba zvavo asi kuenda kweguru rinoenda richinyara nyara wanoenda nekuti Hawachuchisi waru kutawara kuti ngaware gere basi. Hawaba wakanganisa. Kana nyika ino ichitezera kana ichita zvainotaura kuti ndo pillar ye democracy uye vanotezera rule of law tinoda kutarira kuti America ite zviri nani itaure kuti wabva wasiye basa waende kumba kana watsvaga rimwe basa.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMeloni University kuOhio muno muAmerica Professor Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare. Bopoto mumanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa sezvo vane ruramiro yekupinda kana kutsigira bato ravanoda. Vanhu vakawanda votarisana nenzara inotyisa zvikuru mudunhu reMatabeleland North munzvimbo yeLupane. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa website inoti www.voashona.com. Anokuonika ine rufaro mangwanani ano. Ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Stendekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.